Lah mugabe chirizwa kanyaku kuti chade ndikati arishandoti avata azande zvokuti sezvati kuti vaiko chirizwa kuti zwa kare kupemberera pekidiravo haina kuzowana huremu nekuti vanhu vanenge vachingotarisa nyaya kuti vaingoda kuita ivo chete vanotungamirira pautungamiriri hwavo havana kumbobvira vaonawo umwe avanoti vaimupa masimba kubvira vanga vari mavice president avo kana cabinet yavo vaingoramba vachikudzira simba richiramba pavari ivo chete chete number one. Number two ndinoona sekuti chiso vakanyanya kukanganisa pautungamiriri hwavo nechekuti havana kumbobvira vabvumidza kuti vanhu vaivafikisa pautungamiriri hwavo vararame hatiti mahuman rights vazhinji vane upenyu hwakaparara pavaida kupikisa vamugabe saka ndochinshava ndirone chavakanyanya kukanganisa kuti nevanhu vakawanda vakatoshaika atingati vakadhisapia vachishaika kana kukuvadzwa nekuda kwemaitiro avamugabe ekuti vamugabe havapikiswi vainya kuda kuti vaite one party state kuti zimbabwe ingaingotungamirirwa nemunhu umwe chete yeti nguva yataakurarama inguva yekuti oyakutarisa kuti nyaya dzejekerere nyaya dzegusha ruzhinji nyaya dzekutambirawo pfungwa dzevamwe yatingati coexistence netolerance vamugabe vanga vasina pfungwa idzodzo saka izvozvi zvipava tiri kuti vakarangarira zuva ravo ndizvo zvatinofunga dai vatungamiri vanozouya kusangasangana pana vamunangagwa nevamwe vari kuda kuzoita vapurezidendi vazive kuti kodzero dzevanhu dzinokosha upenyu hwemunhu haungafanani newehuku kana hwemombe kana hwemhuka hunongoparara
tichiona kuti vamwe vanhu vazhinji vakafara pakabviswa vamugabe pachigaro asi pari zvino vanenge vari kuti ivo vamugabe vaive nani pane dzimwe nzvimbo chii chasanduka pari zvino
nyange kutanga pachibviswa vamugabe pachigaro vanhu vakanyanya kutarisa zvakanyanya vachifunga kuti vamwe vamunangagwa vane zvavachazoita zvatiri kuona kuti zvizhinji taingofungidzira zvakafarira inonzi nyanga inobata mai zvakawanda zviri kuzi hurumende yanhasi iri kutadza kuita zvekuti ndopatinenge takuona kuti zvataishoropodzawo vamugabe zvatanga richifungidza vamugabe vari kutadza zvimwe zvacho vanga vatori nani dzimwe dzenguva kune utungamiriri hwatiinavo
zvii zvamungati imi vakanyanyogona makatarisa mabasa avakaita tichitarisa zvataakuona mazuva ano pasi peutongo hwavaemarson munangagwa
tingati vamugabe chiso vakanyanya kugona chandinotiwo inini vakakwanisa kuti munhu anogara muzimbabwe vakakwanisa kupa vanhu yatingati sense of pride kana kuti munhu kana ari ezimbabweni anonyatsa kufunga anozvikoshesa kuti aiwa inini ndakamira ndinozvitonga tinoona kuti vazhinji vechidiki kana kuti vazhinji vanoita kana even zvematongerwo enyu kana zveupfumi vane self confidence dzakanyanya yatingati sovereignty saka self belief ndochinhu rino chavakanyanya kuita nekuti munoona kuti nguva zhinji vamugabe pavanenge vachidhila nenyaya dzavo dzematongerwo enyika vairamba vachisimbisa nyaya yekuti isu sevana vezimbabwe isu semaafrican saka vaipa kapfungwa kekuti uzvekakudada kuti ndiri muzimbabweni ndinoona kutiwo vamwe vazhinji vari muafrica kunyanya dzimwe nyika vaitoshuvira dai vapurezidendi wavo anga ari vamugabe nenyaya yematauriro avanga vachiita kana kuti maadresi ravaiita nyaya dzatingati dziya dzepatriotism dzekuzvitonga.